This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 23 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ya, chaitadzisa president vedu vamugabe kuti vasiye basa. Nyaya yekuti izvo vanga vasina muzukuru wekutamba naye. Izvi tiri kufara mwanasikana wavo ane muzukuru, ndemuzukuru wake wekutanga. Saka tiri kuti isusu sekuru chendai kumba motamba wazukuru muchitaura wazukuru ngana.
Mhuri yeZimbabwe yotaura nezvemuzukuru wekutanga wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kuratidzira kunoreva demonstration, haisi demonstration. Kunofora vanhu vachitsigira mutungamiriri wenyika.
Bato reMDC rinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ngavasiye basa nekutadza kutonga.
Sansa ndechekuti havanga unganidzi mhomho yakadaro yavanhu vachishandisa masakwatira emari. Tatonzwawo nhasi kuti vanoshandisa mari yatopfuura mu$600,000.
Ukuwo vakarwawo nderusununguko vopinda mukuratidzira kwezanup f mushure mekumbotsika madziro. Vanhu vakawanda vochema-chema nekushomeka kwemari munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kuti vachienda pamudyandigere sezvo vakwegura uye vave nemuzukuru anoda kuchengetwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vakaita savaFibion Gwaunza vanogara mumusha weGlenview muno muHarare vati vaMugabe avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa vave kufanira kusiya basa voenda pamudyandigere kuti vawane nguva yekutamba nemuzukuru sezvo vave soro jena.
Ya, chaitadzisa president vedu vaMugabe kuti vasiye basa. Nyaya yekuti izvo vanga vasina muzukuru wekutamba naye. Izvi tiri kufara mwanasikana wavo ane muzukuru, ndemuzukuru wake wekutanga. Saka tiri kuti isusu sekuru chendai kumba motamba wazukuru muchitaura wazukuru ngana.
Izvi zvatsinirwa nenhengo yeMDCT vaShakespeare Mukoi. Asi vaMukoi vati vaMugabe havasi munhu anotarisirwa kusiya basa nepamusana pemuzukuru sezvo achiti mutungamiriri wenyika munhu anoda masimba zvikuru.
Handioni iye achidaro kuzishiri nemuriro wayo. Saka kuti tifungidziro tanogona kuenda kundozorora zvine zvakutoreva kuti ari kutoda more time in office yekuti achengete mhuri nekuti mhuri yakura.
Muzvare Rutendo Shambare vanogara kuHighfields vatsinira zvataurwa navaMukoi.
Dictatorship iri kuwanakidza chaizvo chaizvo, saka handioni vachisiya basa asi varoda kutobviswa zvebhaiginya.
VaFrancis Machimbidzofa vati kuzvarwa kwemuzukuru wavaMugabe wokutanga hakuna chakuchabatsira kushandura nyaya dzematongerwo enyika munyika. Nokudaro vanoti vemapato anopikisa havafaniri kuswerotambisa nguva nekufunga zvemuzukuru wavaMugabe vachiti hazviunze chingwa patafura.
Hapana chatinotarisira chinyuwa nechichabva kuna Mugabe kunze kuti achizorora.
Muzvare Linet Mudewe avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Activists Alliance vanoti kuzvarwa kwemuzukuru wava Mugabe hakungachinje mafungiro ava Mugabe sezva Mugabe pachezvavo vachiti vacharamba vari pachigaro kudzamara vaenda kwamupfiga nebwe kana vakaramba vachisarudzwa neveruzhinji.
Munhu anongoda zve kutonga nyika ende akazvipira kuti achange achizotonga nyika inoyi kusvika Mwari vatendera kuti azorore sekutaura kwavanoita kuti ini ndichatonga kusvika Mwari andishevedza nekuti vanhu vanovada. Saka nyaya yemuzukuru iyi pose pose vachatoramba varipo kuti vanyatsoona muzukuru achitokura.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachenesani Ntungagwa ava vanoshanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti vaMugabe munhu akabata denga nemufaro zvichitevera kuzvarwa kwemuzukuru wavo.
Kuona kwangu ineni of course wo mudhara vaito muzukuru vakura zvinhu zviri rightwo vane right kuti vafare but haisi nyaya yekuti nyika yese tibva tatoti patoita nyaya because tese tiri vazukuruwo somehow haisi nyaya yekuti mumedia tingabva tatoipa space kuti patoita nyaya yekutoti kana maeditor kana nani vatonotsvaga. Aiwa, he is a grandson, everyone here is a grandson somewhere.
Amai Bona Mugabe Chikore vakasunungukira kuSingapore mwedzi wapera uye vaMugabe vakaudza nyika yose kuti mwanasikana wavo akaramba kusunungukira muZimbabwe achiti anoda ana chiremba vekuSingapore vaanovimba navo. Mashoko aya akatsoropodzwa nevakawanda avo vanoti zvakaitwa naBona zvinoratidza kuurayiwa kwakaitwa nyaya dzezveutano munyika nababa vake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Bato rinopikisa reMDCT raburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi richiti mhuri yeZimbabwe inofanira kubatana yoshandisa nzira dzose dziri pamutemo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vari muhurumende yavo vasiye basa nekuti vakundikana kutonga. MDCT yati iri kushora zvikuru vanhu veZANU-PF vari kuda kufora nemusi wechitatu vachiratidza kuti vari kutsigira vaMugabe mukufora kwavanoti 1 million men march. VMDCT vanoti vanhu veZANU-PF ava vanofanira kufora vachiti vaMugabe vaende pamudyandigere. Vati hurumende yavaMugabe yaendesa nyika kumawere munyaya dzezveupfumi uye iri kutonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Zvino chinotishamisa ndechekuti havangaunganidzi mhomho yakadaro yavanhu vachishandisa masakwatira emari. Tatonzwawo nhasi kuti vanoshandisa mari yatopfuura mu$600,000 yavanotiwo vari kushandisa kuunganidza vana kunyanyanyanya mayuti. Vamwe vazhinji vari kuita kumanikidzwa kuti vauye kuHarare.
Asi kava Gutu, ivo veZANU-PF vari kuti ko imi munodei pamuchato wedhongi nebere nekuti imi kamuri kuitawo kuratidzira kwenyu pasina ari kukurambidzai?
Mademonstration anonge achiitwa anofanirwa kunge ane chinangwa kana kuti ane dinginzira kana kuti madinginzira anovasa nyika.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muNew York muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda.
Kuratidzira kunoreva demonstration, haisi demonstration. Kunofora vanhu vachitsigira mutungamiriri wenyika. But mubvunzo wangu ari wekuti tinoenda here? Hongu tinoenda, uye tiri kukurudzira nhengo dzedu kuti dziende kunobatana nevamwe pakukurudzira chimiro nezita remutungamiriri wedu anove patron kwatiri naCommander in Chief.
Asi ka panenge pamboita mutauro, vamwe vakarwa hondo yerusununguko vachiti havasi kunyatsofara nekurongwa kwanga kuchitwa zvinhu izvi, zvagadziriswa here?
Zvanga zvisina kunyatsojekeswa kuti zvinofamba sei, zvakanangana nei. Saka ndopa pane dambudziko rekuti vamwe vachiti tigoni kuenda kuchinhu chasinganzwisisi chakanangana nei and so forth. Asi ndiri kuda kuti pari zvino tese taakuziva kuti zvakananga tinangana nekusimudzira chimiro chemutungamiriri wedu vamugabe.
Ko zviri kunzi one vanopikisa kufora kwakadai hakubatsiri vanhu vanotofanira kutofora vachiratidza vamugabe kuti havasi kufara nemamiriro akaita nyaya dzezveupfumi.
Ivavo ndo vanopindura mubvunzo iwoyo. Ini handigoni kupindura zvisingaindirani nezvandiri kuita.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matemadanda vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dambudziko rekushomeka kwemari munyika rinonzi riri kuramba richiwedzera, izvo zvinonzi zvave kukonzera mitsetse yakareba chose mumabhanga mazhinji, vanhu vachida kutora mari dzavo. Zvinonziwo izvo zvatuma vemabhanga kuderedza mari dzinokwanisa kutorwa nemunhu pazuva pamishina yemaATM. Dambudziko rekushayikwa kwemari iri rinonziwo rave kukanganisawo hurongwa hwekutumirwa kwemari nenharembozha hunotungamirwa nemakambani enharembozha, sezvo vanhu vari kunzi vave kushaya mari munzvimbo dzavanosimbotorera mari. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaProsper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, vanoti dambudziko iri richatonyanya sezvo vanhu vave kutora mari dzavo kubva kumabhanga nenyaya yekusaziva zviri kuitika munyaya dzezvemari. Vachitambara vanotiwo havaoni dambudziko rekushayikwa kwemari richikasika kugadziriswa sezvo nyika isina chairi kugadzira chekutengesa kunze. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mumazuva achangopfuura yatatimuya kumabhanga tirikuona kuti aya atinoti bachiri kumawithdrawal awo pamaATM watwara achiisa. Mamwe mabhanga arungopa $100, mamwe ma200, mamwe ma300. Endewo even vari kuda kutransfera mari kudzimwe nyika zviri kutora nguva yakati rebei. Saka zviri kutiraidza kuti I think dambudziko rekushayikwa kwemari rinenge riri kuramba richingowedzera, hatisi kuona richiderera ba.
Chii chingange chiri kukonzera dambudziko iri vachitambara?
Dambudziko iri riri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda, but zvanyanya kuita kuti tirikwesene inyaya yekuti vanhu havachina confidence nefinancial system even neeconomy. I think kubva pakaunzwa news dziya dzekuti hurumende yakuda kuunza export incentives through yemabond notes, I think zvakaaffecta confidence yavanhu vakawanda. Even makaona madeposit chaiwo, ndatichiona madeposit ari kuenda kumabhenga aderera zvakanyanyisisa. Vanhu vazhinji havachaendesi mari kumabhanga, ende vanhu vazhinji vakutoita chikwatapata kunotora mari dzavo kumabhanga. Saka chiri kuitika tirikutoona inonzi pachirungu mini banking crisis, kekuti vanhu havasi kuunza mari kumabhanga uye vanhu vari kutora mari kumabhanga. Saka zvaaffecta liquidity situation izvozvo munguva ichangopfuura iyoyi.
Tinonzwawo kuti vanoita zvekutumira mari nedzinharembozha vanenge vakusanganawo zvakare nedambudziko irori, mungajekesa kana muine ruzivo nezvazvo?
Tachimbozvinzwawo. I think ingori reflection yekuoma kwaita adini dambudziko rekushayikwa kumari muekonomi. I think zvaakuaffectawo even vanhu vari kushandisa nyaya dzemamobile technology kutransfera mari. Saka zvinhu zvauya kuburikidza I think nedambudziko riripo iri rekuti miekonomi hamuna mari.
Dambudziko ringagadziriswa sei?
Idambudziko hombe rinonetsa kugadzirika, nekuti idambudziko riri kunyanya kukonzerwa nenyaya dzeconfidence muekonomi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection mangwana tiri kutarisa hurongwa hwevechidiki veZANU PF hwekuratidzira huchaitwa nemusi wechitatu kana kuti Million Man March.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngatisanganei muchirongwa The Connection mangwana muneni wenyu Ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Makateerera kune fenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 16065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vatatu vanga vachiratidzira mukinya nhasi vafa mushure mekuratidzira kwaitwa nevanopikisa hurumende vachiti havasi kufara nesangano riri kutungamira sarudzo mukenya reIndependent Electoral and Boundaries Commission. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanoti kuurayiwa kwakaitwa mutungamiri wechikwata cheTaliban chiri kurwisa hurumende yeAfghanistan Mula Akhtar Mansur kwabvisa munhu anga achitungamira vanopfurikidza mwero anga achirwisa mauto yeAmerica ari munyika iye. Mula Akhtar Mansur akaurayiwa nemugovera munzvimbo yeDalbadin kupedyo nemuganhu wePakistan neAfghanistan. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kuoma kuri kuita zvinhu munyika nenyaya yeupfumi hwenyika hwaenda kumawere kwave kupawo kuti vakawanda vakanye vanyanye kufunga zvinozoguma zvopa kuti vaome mutezo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vanoti mudzimo wakupa ronda wati nhunzi dzikudye. Iyi ndiyo nhamo yaonekwa nevana veZimbabwe vakawanda nekuda kwenzara yapfunya chisero munyika. Vanhu vakawanda vana mabasa zvopa kuti ndangariro dzigare dziri kure vachizoguma varwara. Mashoko yanotsinirwa nemukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike rinova sangano rakazvimirira rinokurudzira utano hwakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Nekuda kwekuoma kwezveupfumi, kuoma kwemagariro mumakore angada kupinda makumi maviri adarika, tiri kuona ruzhinji rweZimbabwe rwava kutambura nezvirwere zvatakambenge tisina makare kare. Zvirwere izvi zvirwere zvekunyanyofunganya nekuda kwekuti vanhu nekuomerwa kwoupenyu anenge achifunga kuti saka nhasi vana vachadyei, mari yechikoro ndichaiwanepi.
Mumwe akawirwa nedambudziko rekuoma mutezo ndiamai Lydia Takawira. Amai Takawira vanoti vari kurarama upenyu hunorwadza zvikuru mushure mekuoma mutezo, uye vanoti nekuda kwenhamo yavari kuona havafungidziri kuti vachaita utano hwakanaka nekuda kwepfungwa dzinovawandira mumusoro.
Ndakawirwa nedambudziko rekuoma mutezo iri nongoti kupera kwegore rakapera. Zvinhu zvakabva zvatochinja muupenyu hwangu nehumuri yangu. Ndinoda rubatsiro rwakanyanya nguva zhinji.
Dr. Andrew Mataruse ndeumwe wevana chiremba vanoshanda nevarwere vekuoma mutezo.
Dambudziko restroke pachishona ndiro vanotsanangura vachiti kuoma mutezo. Idambudziko rinokonzeswa nekunge kana tsinga dzeropa dzisakwanisa kunge dzichiendesa ropa pauropi hwedu, ndo yatinoti brain. And zvinokonzeresa zvinhu zvakati wandei, dzimwe nguva kuganuka kwekuti ropa paine tsinga yavharwa, dzimwe nguva tsinga inoputika, but zvinokonzeresa kuvharwa kwetsinga kana kuputika kwetsinga zvakasiyana. Dambudziko reBP ndohombesa ratinonyanyoona richiterwawo nezveshuga, kukurawo zvakare tsinga kana dzinge dzisasashandirawo zvakanaka nokukura. Pari zvino zvitakuonawo chirwere futi zvakare cheHIV chichicontributa kuti ropa pane dambudziko ratotaura nezvazvo panhauro yekufamba kweropa ikoko mutsinga.
Ko munhu anoziva sei kuti ave kuoma mutezo? Ana chiremba vanoti munhu anotanga kupera simba uye kunzwa chiveve kumeso, pagumbo, ruoko, zvikuru divi rimwe chete remuviri. Munhu anogonawo kutanga kusaziva zviri kuitika, kutadza kutaura kana kunzwa, kutadza kuona zvakanaka, kutadza kufamba, kunzwa dzungu, kutemwa nemusoro zvakanyanya kana kufenda. Munhu anogona kufa nechirwere ichakanonoka kuonekwa naana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mo Mumwe vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye vachirwira kodzero dzevanhu vadzikamai bere vanoti Zimbabwe inyika ine mavanga anoda kurapwa. Vabere vanoti vanhu vakawanda vari kushushikana zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzevanhu uko vanoti kuri kuenderera mberi munyika. Vabere vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum uye vachange vachiita zvidzidzo zvakanangana neutungamiri kuUniversity of California kutanga mwedzi unouya pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ngatinzwei vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Mukana uyu ndinotambira nemufaro mukuru nekuda kwekuti tinowana mukana wekuti tinge tichienda pachikoro chepamusoro-soro kune vanhu vanenge vachitibatsira vana mazvikokota kutibatsira kuona kuti mitemo ingatibatsire kuti tinge tichiumba runyararo toiumba nenzira dzipi uye kuti tingashandise midziyo ipi senyika kuti tinge tichiumba runyararo. Saka mukana uyu ndinotambira zvikuru nemufaro mukuru uye unondibatsirawo inini semurwiri wekodzero dzevanhu kuwana mukana wekumbosuduruka kubva mumakakatanwa atiinawo aya kumbonyatsofungisisa kudzanisa pfungwa kuona kuti ndedzipi nzira itsva dzatingashandise kuti tinge tichikwanisa kuumba runyararo munyika yedu. Zvinondipadzawo zvikuru kuwana mukana wekusangana nevamwe vechidiki vakaizera rangu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica vari kuitawo basa rakafanana nerangu.
Sei nyaya dzekodzero dzevanhu dzakakosha kwamuri?
Nyika yedu yeZimbabwe sekuziva kwako inyika yakauya neropa asi hazvireve kuti tinofanirwa kugara tiri muropa. Ndinoona chiri chinhu chakakosha kuti vanhu vegenereshen yedu isusu vange vaine basa guru rekuumba runyararo nekutsvaga nzira dzekuti tinge tichidzivirira kodzero dzevanhu nekudzikurudzira murunyararo. Munoziva zvikuru kuti muna 2018 takava nedumbiro idzva remutemo ende dumbiro idzva iri rinotipa komisheni inonziyo National Peace and Reconciliation Commission inotibatsira kuti tinge tichiumba runyararo kupedza bongozozo nemhirizhonga dziri mumana medu. Saka basa rekomisheni ibasa rakakura zvikuru nekureva kuti panguva yatiri ndironguva yatinoti kana tichitaura nenyaya dzekodzero dzevanhu tasvika pamararadzano kuti tinge tichiwana mukana wekutora advantage yekomisheni iyoyi kuti tinge tichiumba runyararo. Saka ndinoona senguva yakanaka zvikuru kuti vechidiki vakaita sezera rangu iri vange vachiita mukomberanwa kuti tibatsirane kuunza runyararo munyika yedu yeZimbabwe.
Vadzikamai bere ndemumwe wevechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino uye vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vanga vari parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenyika chenhabvu chevechidiki chemaunder 20 chazviomesera munzira yacho yekuenda kuma2017 Africa Youth Championships. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei. Izvi zvinotevera mangange akaita chikwata ichi chiri pamusha 0-0 nemayamwe Indomitable Lions ekuCameroon muNational Sports Stadium nezuro izvo zvasiya vaine gomo rine mukwidzwa apo vari kuenda kuYaunde masvondo maviri anotevera.
Izvi zvinotevera mangange avakaita pamusha nemayoung Indomitable Lions ekuCameroon muNational Sports Stadium nezuro izvo zvasiya vaine gomo rine mukwidza apo vari kuenda kuYaunde masvondo maviri anotevera. Mayoung Warriors anofanira kunokunda kana kunoita mangange ane zvibodzwa muYaunde uko kusina kana chikwata chimwe chete chemuZimbabwe chakaendako chikanokunda kana kuita mangange kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kutamba nedzimwe nyika. Zimbabwe inotofanira kutenda mubati wepagedhe wengezi Platinum Stars Nelson Chadya uyo akamuka chibhebhenenga kutadzisa Cameroon kunwisa apo yairova mabara asingaverengeke pagedhe. Muongorori wezvemutambo wenhabvu Innocent Msindo vanoti maperero akaita mutambo uyu haafadze sezvo vaitarisira Zimbabwe kubuda nezvibodzwa zvakawanda sezvo vaitambira pamusha.
Sevanhu vanga vane chihome advantage, we wanted a win. Kana tazoendawo ko edisi tikaona draw zvinge zviri nani.
Murairidzi wemayoung Indomitable Lions vaSupreme Besom Ashu vanofunga kuti peZimbabwe papera vachiti ivo kuYaunde Zimbabwe haimire zvachose. Mangange ane zuro, ana kumira zvakanaka kuma Young Warriors, asi mumitambo hapana chinotadzika. Totarisa mitambo ikaso laga Premier Soccer League. Chikwata cheFC Platinum chawedzera utungamiri hwacho pamusoro soro pemakwikwi ekaso Premier Soccer League mushure mekudambura Border Strikers 3-0. Kukunda uku nezvibodzwa zvakabva kuna Elvis Moyo na Obrey Chirwa oyo akarova mambure kaviri kwasiya kugona kunenge kudada yave nemapoints 10 nemapfumbamwe mana pamusoro peHighlanders neCapes United. Capes United yakaita mangange 2-2 neZPC Kariba mushure mekunge yambotungamirwa 2-0 nechikwata chinorairidzwa na Sunday Chidzambwa. Chidzambwa uyai mburairidza maWarriors anoti ari kufara zvikuru nemanakidziro akaita mutambo uyu sezvo wakafadza avo vakabvisa mari dzavo kuuya kuzoona.
Kadzoka kuzotamba kuHarare ground inoiri takaritambira bhora, saka mutambo aitingu wangu wachinakidza zvikuru. Nyangi zvazotatarasa game asi wangu wachinakidza zvikuru kuvanhu vanga vachiona bhora.
Asi Chidzambwa ari kuchema nemikana yakawanda yakatadzwa nechikwata chake achiti yeCapes United yakaita raki kukwanisa kubuda nepoindi imwe chete. Highlanders yakatadza kutora mukana wekutadza kutora mapoints ese kuCapes United ndokuitawo mangange 1-1 nechikwata chiri kutamburawo cheHarare City. Panguva iyo Capes United neHighlanders dzaidonedza mapoints, Dynamos yaipemberera apo yakaenda ndokunokunda kuBulawayo uko yakanotamba neChorlotto Pirates ndokukunda 1-0. Chikwata chine mukombe uyu cheChicken Inn chakatambira murairidzi wavo mutsva Raman Gumbo nemufaro apo vakanorova Mutare City Rovers kuSakuba Stadium. Gumbo akatambirwa nemufaro uyu nezvibodzwa zvakabva kuna Edmond Chirambadare, tafadzwa kutinyu na George Majika. Mimwe mitambo yePremier Soccer League yakapera seizvi. Chapungu 1 Ngezi Platinum Stars 1, Wange 2 Haumine 0, Triangle 1 Blue City 1. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata chema Southern Rocks chakadambura Western Tigers nemaranzana negumi nematanhatu mumutambo wemasemifinari eProvincial League. Chikwata chekumasvingo ichi chave kusangana neCentrals iyo yakaparadza Power Turbines nemaranzi mazana matatu nemakumana nemashanu mumutambo wakatambirwa kuBindura Sports Club. Southern Rocks neCentrals dziri kusangana mufainari nemugovera Sondorino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari mumabhanga emunyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Mhuri yeZimbabwe yotaura nezvemuzukuru wekutanga wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Bato reMDCT rinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ngavachisiya basa nekutadza kutonga. Vanhu vakawanda vochema-chema munyika nekushayikwa kwemari mumabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kunzwa paStudio 7 Channel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na 7 PM kusvika na 9 PM. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande namavelas Mhlanganya uye.